imwe nengo ye Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wasadza, vati nyika yarasikirwa zvikuru nenyanzvi munyaya dzezveutano. VaWasadza vanoti vanorangarira vastems nekuvaka pamwe nekugadzirisa zvipatara zvehurumende.
Kuti vakaita basa hombe handi pakavakwa mahospitals emuno muZimbabwe. Mainly the pediatric hospital yekumpilo yekubulawayo. Baka facilitate my renovations as well ku UBH United Bulawayo Hospitals and vaita go around vachitsvaga mafunds akakwanisa kurenovate mamwe mazvimwe zvipatara zvanga zvakudona zvegovernment.
VaWasadza vatiwo kunyange hazvo vastems vanga vave pamudyandigere vanga vachiri kushanda mukusimudzira basi rezveutano.
Munangane dedication anga akazvipira kuti Ministry of Health ifambe zvakanaka. Even if vanga varitaya zvavo but basa ravo vanga vachiri kungoita as if ndivo mutungamiriri anga aripo panguva iyoyo.
Vanotungamirira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Ed Kamunazi, vanotiwo Dr. Stems vakasimudzirawo zvipatara zvakawanda zvekumamisha. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo guta reHarare rinorangarira Dr. Stems nemabasa avakabata muguta iri. VaManyenyeni vanoti Dr. Stems munhu anga akazvipira mubasa rezvekusimudzira utano.
Kuti vakashanda semushandi mukuru wezveutano, Director of Health, musiti kazo vakazova zvakare councillor vaita councillor vakanga vari vakawana ruremekezo rinopa makancillors anenge ashanda makore anokumba tikavaita alderman vakaita alderman neguta rino vakazobva zvakare vakanoshandira hurumende aminisa of health ndokuendaivaa vatingati retime ndio minister vakaramba vari advisor kuna president munhu anga akazvipira kubasa rechiremba and akashandisa nemazvo and guta rine pakutenda chaizvo nebasa ravakaita.
VaStems avo vakamboita mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare ichanzi Salisbury munguva yeRhodesia vakaitwa gurukota rezveutano kubva mugore ra1986 kusvika mugore ra2002 vashaya vaine makore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.